Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC linga lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi kuri musi wemugovera mbudzi 21, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Vachabva ipapo vakudzokera kudzimba dzavo. Vanosiya vamaya chirwere murukicheni mese. Ende hatizogona kuchikontena. Chinobva chaita semoto musango kana chadero. Saka tokurudzira zvikuru kuti izvo kutesta ngakuende mberi. Ngavatestwe vese kuzvikoro ikoko.
Chino University of Technology inovharwa nepamusana pechirwere cheCOVID-19.
Inisekuona kwangu ndifunge kuti vakaita vakasununguka ndekuti tinoziva kuti zvisati zvaitika zvese nhorondo yacho kuti vazosvika pakunzi vanyora gwaro rekuti vakusiya basa anga asiri munhu akasununguka vanga vari munhu atanga kutonzwa munhau kuti vanga vaya pane iya inonzi house arrest.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya masiyiro akaita basa vaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Dunhu reGeorgia muAmerica rinodzivisa zviri pamutemo kuti vaJoe Biden ndivo vakakunda musarudzo yemudunhu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi manomwe nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vose vakabatwa nechirwere ichi vanhu vagara vari munyika. Richizivisa zvarakawana nezuro Manheru, bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vabatwa nechirwere munyika yose vava zviuru zvipfumbamwe nezana nemakumi maviri kana kuti 9,120, uye vapora vava zviuru zvisere nemazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 8,228, zvichitevera kupora kwevanhu makumi matatu nevana nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana matanhatu nemakumi maviri nevatanhatu, ukuwo vafa nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu. Tichiri padambudziko rechirwere cheCOVID-19, chikoro chikuru cheChinoy University of Technology chakavharwa nezuro mushure mekubatwa kwevadzidzi vanomwe nechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi vakawana nhasi vaswera vachitsvaga zvekufambisa kudzokera kudzimba dzavo mushure mekuvharwa kwechikoro ichi. Vamwe vadzidzi vanga vachifanirwa kutanga zvidzidzo zvavo nemuvhuro vakaudzwawo kuti vacharegedza kuuya kuchikoro vachinzi vachazoziviswa zuva rekuti vauye kuchikoro kana zvinhu zvagadzikana. Kumiswa kwezvidzidzo pakati kunotevera kubatwa kwevadzidzi vanomwe nechirwere cheCOVID-19 svondo rino. Mumwe mudzidzi adzokera kumba asina kuda kuzivikanwa nezita ati iye anga apedza kunyora zamanishoni nezuro achiti vamwe vake vanga vachifanirwa kutanga zvidzidzo nemuvhuro vanzi vasauye kuchikoro. Mudzidzi wechikoro uyu ati vadzidzi vakawanda vakavhundutswa nekubatwa kwevamwe vavo nechirwere cheCOVID-19. Asi wekati vatapera Musekiwa varamba kutaura nezvenyaya iyi kunyange kupindura mibvunzo yatavatumira panhare mbozha. Asi vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yebatanidzwa vaHenry Madzorera vanoti vadzidzi ava vanga vachifanirwa kuongororwa kuti havana chirwere cheCOVID-19 here vasati vadzokera kudzimba dzavo.
Vachabva ipapo vakudzokera kudzimba dzavo. Vanosiya vamaya chirwere murukicheni mese. Ende hatizogona kuchikontena. Chinobva chaita semoto musango kana chadero. Saka tokurudzira zvikuru kuti izvo kutesta ngakuende mberi. Ngavatestwe vese kuzvikoro ikoko.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere COVID-19 wakakwira zvakanyanya mumazuva maviri apera. Gurukota reMashonal and West amai Muliswa Chikoka vakabatwawo nechirwere ichi marumwe zuro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Nasi ava makore matatu kubva musi waziviswa nyika kuti vaimbo vemutungamiri wenyika Muchakabvu Robert Mugabe vainge vabvuma kusiya basa. Zvuru nezvuru zvevanhu zvakapinda mumigwagwa zvichipemberera mashoko ekusiya basa kwava Mugabe vaine tarisiro yeshanduko. Asi mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mpfana vanoti havaoni chachinja kuvana veZimbabwe zvichitevera kubviswa kwava Mugabe pachigaro. Studio 7 yanakwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanga vasiri kubatika panharembozha yavo.
Ini takuona kwangu handifungi kuti vakaita vakasununguka, nekuti tinoziva kuti zvisati zvaitika zvese nhoroondo yacho kuti vazosvika pakunzi vanyora gwaro rekuti vakusiya basa. Anga asiri munhu akasununguka, vanga vari munhu achaita kutonzwa munhau kuti vanga vave pane iya inonzi house arrest pamusaka pemauto anga apinda munyaya dzematongerwo enyika. Saka tinoona kuti anga ari munhu anga ari pakumanikidzika kuti vanyore gwaro iroro kuti vasiye basa. Saka tekuona kwangu handioni ari munhu akatora danho iri nekusiya kwake akasununguka.
Kune vamwe vari kuti izvo tsamba yacho yakaiswa muparamende yokuti izvo yanyorwa navamugabe vachiti vasiya basa haina kunge yakaiswa ruoko kana signature, zvinoreve izvi?
Kana zviri izvo zvechokwadi kuti ndo zvakaonekwa, ndekuti nyaya dzacho dzinenge dzichibuda idzi dzinenge dzakawanda-wanda dzichiuya nemutoo wakasiyana-siyana. Asi kana zviro kuti hapana ruoko rwavo, runyoro rwavo rwanga rwuripo, zvingatoreva kuti kana naivo chaivo havana kuwirirana nazvo. Nekuti ndakada kuti dzokei shure, pane pamwe pa ndingati mazuva maviri matatu pasati pa vasati vanzi vanyora tsamba yekuti vakusiya basa, pane pamwe pakatobvuudzwa ruzhinji rweZimbabwe kuti mirirai vamugabe vachada kutaura mashoko akakosha live pa nepfenyuro yeZBC. Takatomirira tese and neyo zvatakaona tivachiita nokungoona matarisiro ataivaona vachiita paTV ipapo zvairatidza kuti pane zvavari kuzvibepa ravapuhwa kuti vaverenge vataure. Asi tinoona masoja vangu varipo vakuru vemauto nevamwe vangu varipo vakamira patiri pavo, takatotarisira kuti ndo bepa ravangu vapuhwa kuti vataurire ruzhinji rweZimbabwe kuti vasiya basa. Asi tinongoona nekungotarisa zvaiitika ipapo tinotoona kuti aiwa vanenge vakasika madziro vakasaverenga zvavangu vapuhwa kuti vaverenge. Saka hazvizotomboshamisi kuti zuva rakazonzi vanyora tsamba pakuitwa impeachment yacho vazobvuma kusiya basa. Hazvingambotishamise kana tsamba iyoyo vasina kutomboinyora yakanyorwa nevamwe vanga vakavaisa pahouse arrest vavanga vapamba masimba varivo vakanyora tsamba iyoyo yakaendeswa kuparamende zvichinzi vamugabe vabvuma kusiya basa ivo vasina kubvumirana nazvo.
Tichitarisa zuva ranhasi makore matatu apfuura, migwagwa yeHarare nemuZimbabwe yese vanhu vaipembera kuti vamugabe vasiya basa. Tichitarisa nhasi zvinhu zvakamira sei?
Saka nhasi uno takaona vanhu vachiti hapana chasanduka, vanhu vari kungomanikidzwa, vari kungombunikidzwa kodzero dzavo, vanhu vari kuitwa zvakati, upfumi hwenyika huri kungoondomoka. Ndo zvatakaona pasi pamugabe. Naivava vari kutonga nhasi ndo vaive namugabe pazvaiuitika zvinhu zvakadaro izvozvo zvaiita kuti vanhu vati aiwa tarwadziwa muno munyika. Saka ndo vari kungotonga nhasi. Saka zviri kuitika izvi hapana chachinja, vamwe vangatoti zvatonyanyisa kuipisa, nekuti hapana chaimbonge chichitarisirwa nevana veZimbabwe kuti chingaimba nevamwe vanga vari mukare nakare paiondomoka nyika. Ndo vamwe chete varipo, hapana new dispensation apa, hapana chitsva chiripo. Saka ndingati kubva 2017 kusvika nhasi hapana tazosanduka, vana veZimbabwe vachiri kutambura, vachiri kunonga svosve nemuromo, vari kungorwadziwa, vari kungombunyikidzwa kodzero dzavo. Zvichangoramba zvakadaro narini narini as long as varipo varipo.
Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana, vachitaura vari parunare vari kukwekwe. Gari vakawanda vemuguta remasvingo vanoti havasi kufara nekudzimwa kuri kugara kwakaitwa magetsi izvo zviri kuvhiringawo kuwanikwa kwemvura. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari vemumisa yeruzhinji mumasvingo vanoti vave nemazuva anopfuura mashanu magetsi achidzimwa, izvo vanoti zviri kuvavhiringa mararamiro avo. Mumwe mugari wekwamucheke, amai Patience Masuka, vanoti kuenda kwemagetsi zuva nezuva kuri kuvarwadza sezvo vasiri kuudzwa chikonzero chaari kudzimirwa.
Isu sevagari vemuno mumasvingo zvaakutishungurudza zvikuru maendero ari kuita magetsi. Hatichazivi kuti yava load shedding here kana kuti chii, nekuti dzimwe dzenguva tinongoona magetsi aenda tisina kana chataudzwa kana kudii. Tinenge tatenga magetsi tabhadhara mari yedu, asi tinozosangana nemamwe maexpenses, takutenga vana gasi, takutenga huni. Izvo zvinova zvinhu zvinotidzosera masiri, nekuti mari idzi dzimwe dzacho tinenge tisina kudzibhajetira izvozvo. Saka zvisinei, tenge tichida kutizisa ive inotipindurawo, inotiudzawo kuti kumbofamba sei uye zviri kumbomira sei, nekuti zvimwe zvacho zvakuitika isati tichazvinzwisisa.
Vatipeni Mago, avo vanogara kuRunyararo West, vanoti kuenda kwemagetsi kwava kuvadhurira, nekuti vave kumanikidzwa kutenga dzimwe mhando dzemoto dzakaita segasi kana huni.
Isu sevagari vemumasvingo takudawo kutivhesa itijekesere kuti iri kuzvifambisa sei panyaya yemagetsi, nekuti nguva yatakuwana magetsi inguva shomanana kwazvo, zvekuti kuti tibikire vana zvinhu zvinonetsa. Pakudiwa kuti titsvake huni, kutinde kuti kunotsvaka huni ema iri kunetsa kuti tisatema miti, kuti tenge gasi, gasi iri kutidhurira sevagari vemumasvingo, nekuti vanenge vachida kuti vabhadharwe nemaus dollars. Isi mari iyoyo yasiyo yatirikudi, yatiri kuora.
Mukuru webasa musangano revagari vemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA, vaanoziva muguti, vanoti kambani yeVesa inofanira kuzivisa vagari zvikonzero zvairi kudzimira magetsi.
Isu sevagari hatisi kunyatsokufara nenyaya yekumaendero ari kuita magetsi. Magetsi acho ari kuenda asi tisingaudzi kuti chikonzero chiri kuita kuti magetsi acho aende chii. Iko zvino izvi magetsi akakwidzwa kanenge kaviri mumwedzi umwe chete uno, zvokuti ava kudhura zvisingaiti. Zvino hazvizonakidzo tinotenga magetsi achidhura kudaro wogara nguva yese usina.
Pamusoro pekushaya magetsi, vagari vazhinji vanoti vari kushushikana nekukwidza kwemitengo yemagetsi uyo wakakwidzwa neZesa musi wechina. Akakava kechipiri magetsi achikwidzwa mwedzi uno. Maunits makumi mashanu aiita dhora nemasendi makumi matanhatu ekuAmerica ave kuita dhora nemasendi makumi manomwe. Maunits zana ave kuita madhora matanhatu kubva pamadhora mashanu nemasendi makumi manomwe ekuAmerica. Mukuru webasa muhofisi sangano rinomirira vatengi reConsumer Council of Zimbabwe mumasvingo, vadzimisani munguchini, vanoti kukwira kwemitengo yemagetsi kunogona kukwidza mitengo yezvimwe zvinhu muzvitoro.
SeConsumer Council of Zimbabwe tinoshushikana nekukwira kwemutengo wemagetsi uyu watiri kuona kuti sevatengi on average uri kukwira kaviri pamwedzi. Kukwira kwemutengo wemagetsi kunogozhera vatengi, nekuti vemaindustries vanogadzira zvinodiwa nemhuri kuti dzigode kurarama upenyu hwakanaka zvichakwira mutengo mbacha dzavanogadzira. Vanongoita pass on the cost to consumers.
Sevela inakwanisa kunzwa kumutauriri weZesa vaFullard Kwasira sezvo vanga vasingadairi nhari yavo kana kupindura tsambambozha dzavatumirwa. Mune imwe wenyaya, chikoro chedandava reprimary school kwaGutu chakapindura nenjodzi mushure mekunge vana vatatu vanwa mvura pachikoro ichi nechigaba rinofungidzirwa kuti raiva nemuchetura. Mumwe wavo akashaya. Mwana akashaya uyu nemusi wechitatu avigwa nhasi munhurani rekwamutero mudunhu raishe Chimombe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Dunhu remuGeorgia muAmerica rakazivisa zviri pamutemo kuti vaJoe Biden veDemocratic Party ndivo vakakunda musarudzo iyi mushure mekunge mavhoti averengwa zvakare. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Professor Elliot Masocha, vanoti zvakabuda muGeorgia zviri kuvharamikana yose ingashandiswe nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vabudirire mukupikisa kwavo sarudzo dzakaitwa munyika.
Sina atikati maoption akawanda zvino, nokuti zvavaifungira kuti ndizvo zvakaitika zvokubirwa kuGeorgia kuroto tunga miri kwa masarudu dacho na wanu we pati yavu zawone kwa kuti aiwa apana chakambiri kwa wanu vomu George ya rujinji rwacho aruguma andiwa Trump kwa saruda wa Biden pane zimu havo za wanu kwa nasa kuita za kare za wakapuwa kuzika msuwe chipiri kuti wanu kwa nasa kunge wa chiti ngakuwele ngueze ne mishini nukuti wendo runo waka waverenga futi na mavoko waka wana watu wa Trump vaki wasaka wa Trump wano mkana ukuti aywa waverenga ise ino mishini asa ndivoni kuti pane chingambuda chingaita kuti wazo kunda wa Biden wano mbo zaba wa Trump so kuita kwa wakambuda na wano kwa boku Michigan kukuti wuyaibuno kuwa ita wazi wa shida kuzama kuwa tretira kuti wa chinje ma election iwayo ainde kwa wari iwo ma electoral votes iwao asi mukema wa uzivu mizozo saka pari zino wa Trump munu shaka unungo sonda kuti ndakakundwa asi munu wakakundwa
munoona sei danu rakatorwa ne gurukota rinoona nezvekudzidzana kwematunhu muGeorgia rino anova munhu anotsigira bato reRepublican Party achibudisa mashoko iwaya ekuti zvizvo vaTrump vakundwa.
Izvi zvino zvinoratidza kuti sarudzo dzomuAmerica isarudzo dzakachena dzisina kubira mukati dzisina kuti dzingafevha munhu wekuti ndowe pati yako kana kuti dzingange dzine zvimwe zvinhu zvokuti zvinovanziwa sarudzo dzomuAmerica dzinoitwa pachena munhu zvake urikungozama kuzvishatisa nokushatisa sarudzo dzeAmerica ndiwo vaTrump nokuti ukaona munhu webato rako ariyo unenge achitaura kuti aiwa wadyiwa zvekare achitaura kuti manhamba haiyepi aripo anotaura kuti uyu ndiwo wavhote kwazvakadarika uyu zvinoratidza kuti sarudzo dzomuAmerica hadzina zvokubira-bira kunotaurwa navaTrump zvezvi munhu uri kungonyarawo zvake kutaura kuti ndakadyiwa asi sarudzo dzomuAmerica kutaurira ruzhinji rweZimbabwe hakuna unokwanisa kubira muAmerica munomu.
Pane mikana here yekuti vaTrump vange vachikwanisa kumisa urongwa hwekutandidzana masimba takatarisa kuona kuti izvo vari kuramba kutambira kuti izvo vaBiden ndo vakakunda?
Hapana mukana zvachose unokwanisa kuti vaTrump vakwanise kubisa kugadzwa kwavaBiden musi wa 20 January.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika Professor Eliot Masocha vachitaura vari parunhare vari kuOhio. Sangano reOrganization for Security and Cooperation in Europe kana kuti OSCE rakabudisa gwaro rinoratidza kutyorwa zvakanyanya kwekwedzoro dzevanhu muBelarus zvichiitwa nehurumende yava Alexander Lukashenko. Munguva yesarudzo dzakabiridzirwa muna Gunyana uye mushure mesarudzo idzi. Sangano iri rinoti chinangwa chava Lukashenko mukutyora kodzero pamwe nekusungwa vanhu ndechekuomesera vanhu vanoda kuratidzira uye kuchishidzira vanoda kuzoratidzira. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu vanenge vachiratidza murunyararo vanopikisa pamwe nevatori venhau kunosanganisira kutochwa kwevanhu, kusungwa, kumbunyikidzwa kuti munhu asataure akasununguka pamwe nekurambidzwa kuungana kwevanhu murunyararo. Munyori wegwaro iri uye vari nyanzvi munyaya dzemitemo yepasi rose muzvinafundo Wolfberg Benedek vanoti zvinosuwisa kuti hapana atamiswa mumatare nenyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu munyika iyi. Muzvinafundo Benedek vanoti kusasungwa kwevapari vemhosva ava kunoburitsa pachena kuti munyika iyi kodzero dzevanhu dzinotyorwa pamadiro uye hapana matare anotonga zvejekerere vanopikisa hurumende munyika iyi. Kuratidzira kwevanhu vakawanda kuri kuenderera mberi muBelarus kubva zvatanga kupikiswa kwesarudzo izvo zviri kuisa mutungamiri wenyika iyi uyo atonga kwemakore 26 panguva yakaoma asi achiramba kuti sarudzo dzakabiridzirwa. Masangano enhau anoti vaLukashenko vari kusimbaradza utongi hwavo nekuvhara muganhu wenyika uri kumadekero kubvisa gurukota rezvemukati menyika uye kukurudzira mauto nemapurisa kuti arwise vose vanenge vachiratidzira. America inoti inofadzwa neushingi hwavanhu vemuBelarus vakadaro gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo. vanotiwo America icharamba ichikomekedza hurumende yeBelarus kuti imise kusunga kwairi kuita vanhu uye kuti inzwe zvichemo zvevanhu vanoda sarudzo dzakachena uye dzinoitwa pasi pemasangano akazvimirira. Zviri kukurudzirwa nesangano iri zvinopa hurumende yemuBelarus mukana wekupedza gakava riri munyika iyi. Izvi zvinosanganisira kupinda munyika ikwenhumwa dzeorganization for security and cooperation in Europe kunoona zviri kuitika kumiswa kwemhirizhonga iri kuitirwa vanhu vemuBelarus uye kuona kuti vose vari kutyora mitemo varangwa. Gwaro iri rinotiwo vose vakasungwa vanofanirwa kuburitswa muusungwa uye munyika iyi munofanirwa kuva nenhaurirano dzechokwadi dzinopindwa nemapoka ose. America inoti inomira nevanhu vemuBelarus panguva iyo vari kutsvaga utongo hwejechetere. Aya mashoko anomirira muono waAmerica pane zviri kuitika muBelarus. Iko zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamukirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko ari kutarisana nenyika nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye matano ari kutorwawo nemasangano ari kurwisana nechirwere ichi. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaRusike.
Thank you very much.
vaRusike, ndeapi matambudziko amuri kuona angadai ari kuwedzerawo dambudziko rekupararira kwechirwere chabata nyika cheCOVID-19?
Vanhu havana mvura, saka zvinhu zvakaita sekugeza maoko vanhu vanopedzisira vasisageze maoko nekuda kwekushayikwa kwemvura. Saka tirechiti hurumende dai yaita kuti vanhu vawane mvura, makazuru gaite kuti vanhu vawane mvura, sezvo vanhu vachibhadhara marezi. Pavanobhadhara marezi panenge paine mari zvekare yemvura, saka mari iyoyo yemvura ngaichichengetedzwa ka kuti iende kubabasa yemvura kuti vanhu vawaniswe mvura, sezvo dzidziso iripo ndeyekuti vanhu vange vachigeza maoko nemvura yekuchururudza, asi mvura yacho kazhinji inenge isipo.
Takaonawo sangano renyu richishambadza kuti makupindawo mukubatsira kupa dzidziso pamusoro peCOVID-19. Muri kubatawo sei basa nguva ino?
Zvino mubhuruwa yemacho imomo takatreda atinoti macommunity health workers nevaye vatinoti macommunity influencers vanosanganisirana nevana vechidiki vemayouth vatiri kupa dzidziso yekuti vange vachipinda ivo munharaunda mumacommunity vachinodzidzisa vamwe. Iye zvinoizvi tinotori kumanikaland kwamutare tiri kudzidzisawo zvekare Masvingo, tiri kudzidzisa Mugweru nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana nokuti taona kuti chiri kudiwa kune vanhu veruzhinji idzidziso. Vanhu hatisisina dzidziso yeCOVID-19 maringe nekuti zvipi zvaungaite iwe munhu pache zvako kuti uzvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19 yatinoti community participation area. Saka iye zvinoizvi tiri ipo paground kwatiri kudzidzisa vanhu maringe neicho chirwere cheCOVID-19 tichishanda nanambuya utano naivo macommunity health workers yemumadhorobha kuita kuti vanhu vange vaine dzidziso yechokwadi yekuti chirwere ichi tinokwanisa kuchikunda sei.
Matambudziko api amuri kuwanawo kana kuti zvimhinga mupinyi zvamuri kusangana nazvo mukuita basa renyu?
Patinezenge tapedza kudzidzisa paye patinenge taakupinda mumacommunity tichiita maawareness, matambudziko ari kunyanyobva kuvanhu ndeyekuti 1 nyaya yemvura. Kungave kumaruwa, kungave kumadhorobha, vanhu havana mvura. Kwauya iyo nyaya yemaface mask iyoyo, vazhinji vari kuti vari kudhurirwa nawo maface mask. Saka tinoona vazhinji vanenge vasina kupfeka, asi vamwe vari kutaurawo zvekare kuti nekuda kwekupisa kuriko mazuvano kuswera akapfeka face mask vamwe vacho vanopedzisira vaakuzarirwa. Saka pane dambudziko rekuti hongu dzimunguva face mask yacho anogona ainayo, asi dambudziko nderekuzarirwa nekuda kwekupisa. Kwouyawo zvekare iro dambudziko rekuti vanhu vari kuda kurarama, saka nekuda kurarama vanhu vari kuramba vachinosangana nevanhu vazhinji vanhu vakawanda toenda kana izvene kana kuri kudzidhamo chaiko wavamwe vakunyara kuonekwa uchingori iwewe chete ndiwakafeka face mask uri panhamo munhu wekupedzera akisa face mask iya angotedzera zviri kuitwa nevamwe saka matambudziko akawanda nairo dambudziko guru nderekuti vamwe vari kuti hatina dzidziso yakakwana kubva kunyanyanyanya kubazi rezveutano saka vanopedzera vakuretaya neinformation yavanowana mumasocial media and so forth asi paground apa aiwa kuvarayirwa vanhu veruzhinji vavarayirwa zvakanyanyisa vari kutofunga kuti COVID-19 yakatopera
shoko ramungasiyira hurumende pamusoro penyaya yedzidziso yamataura iro nderipi varusike
iye zvinezvi tiri kunzwa vamwe vataura kuti vakuda kudzosa lockdown isusu tiri kuti lockdown yekubva tati nyika yose ibva yavharwa inogona kunetsa pari zvinezvi nekuda kwemamiriro yeupfumi hwedu zvingangodaro kuitwa maybe nehurumende ndeyekutarisa iwo mahotspots kuti nzvimbo dzakanyanyisa kana kuti dzine makesi dzakawanda ecovid-19 ndedzipi dzacho and then votarisa nzvimbo idzodzo voona kuti mamezhas angaiswe kunzvimbo idzodzo kuitira kuti tideredze dambudziko recovid-19 nderipi asi zvekuti nyika yese ivharwe zvamu chose sezvatakamboitika mavhiki matatu ekutanga ecovid-19 zvinogona kuti netsei nekuti veruzhinji havana mabasa ekubayirwa zvitupa vanhu vanozvisenzera pachezvavo
aiwa tinotenda zvikuru varusike kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
tatete
manga makateerera kuna vaitai Rusike vanove mukuru wesangano recommunity working group on health muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc tosangana svondo rinouya
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tirikutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne 7255 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM, kana 4930 kHz.
Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chinoi University of Technology inovharwa nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya masiyiro akaita basa vaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Dunhu reGeorgia muAmerica rinozivisa zviri pamutemo kuti vaJoe Biden veDemocratic Party ndivo vakakunda musarudzo yedunhu iri. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kune avo vasina kunzwa nhau dzedu munokwanisa kudzinzwa pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.